izvi zviri kunzi zvakabhapanya yekunzi wakarekoda vhidhiyo yawakatenderedza pawhatsapp gurupu rekubet bridge ikoko wachishora utungamiri hwavo Mnangagwa vachiti vari kutadza kutonga nyika nekutonga ikonomi kugadzira ikonomi uyezve pavhidhiyo iyo pari kunzi wakataura mashoko ekushora kuintrodhuswa kwemhari itsva yezimbabwe inonzi zigi icurrency itsvai vari kunzi waitiwa hapana zviripo haitombotibatsiri wezevainzi waitunhidza kana kuti kukudza vane zvinochamisa vachiti chamisa ndicho chibaba chaicho chaicho
ari kusungwa pasi pemutemo upi
rupomerwa mhosva yekuchora kana kuti contravening muchirungu section 33 of the criminal law codification reform act
tichitarisa kusungwa kwevanhu pasi pemutemo uyu munguva yava Mugabe nenguva yava Mnangagwa kubva zvavabatsirwa nemauto kupidigura hurumende muna 2017 kwasungwa vanhu vakawanda zvakadii
ichi chimutemo chakashata chimutemo chisina kunaka chimutemo chino criminalize free speech chimutemo chinorambidza kana chinotoda kurambidza kuti vana vezimbabwe wataure pachena about kutongwa kwavari kuitwa vane kodzero zibumbiro rezimbabwe rinoprovida for freedom of expression asi nechimutemo ichocho chesection 33 chinolimita chinokanganisa free speech yevanhu unoona vanhu vakawanda zvamataura kuti nguva yamunangagwa kubva pawakatora matomo nechisimba from 2017 up to now is a period of 7 years kwatosungwa vanhu vakuda kutosvika 200 from 2017 up to 2024 vari kupemerwa pamhosva yekunzi makashoropodza vamunangagwa
ko munguva yava Mugabe
panguva yamugabe taona kuti makore anga ari 17 years but papa takatanga kumonita abuse yesection 33 2010 kusvika 2017 that was 17 years panga paina vanhu more than 200 but panguva yavamunangagwa tiri kuona kuti pa7 years pane vanhu vakutosvika 200 saka nepesi iri kufamba nayo hurumende yavamunangagwa kana kuti maauthorities panguva yekutonga kwamunangagwa tikasvika 2030 iri kutaurwai tichaona maninji muzimbabwe